Hey yo, this is CM Breeze representing DJ Chancelman.
Celsius music. Yeah. Vitax music. Say, ne kuda kwei, kwei. Chamungu changu hane chanduda. Muruda tinga boga na sei, no muda kushika bandofa. Ando to shaya ndinga murambirei, asi usandi werengera zvitadzo nezvigunwe. Ungaita rudo rwedu rugume, nekuti kana washika pane chegume. Ipapo rudo rwedu haruvure. Ka one, ka two, usafunge ndorevesa handina kana flu. Zvinenge zvangobatirawo kuita kunge flu. Ndozvazvira ndisikuzama kuita rudo. Ando zviripo, zvinoda uripo. Kungokushaya one day rega ndaita losi. Handireve chuno kana usipo patop. Kurovera papoto motaisina mashoks. Ndipindiwe vani musikana vandoda. Yawako chako, oh. Ayo wauri muridzi weru nako. Kupaku puzi fesi nechimiro chako, oh. Andoto fila po, kana iwe uri po. Awuna kana idea za wuno ndita so. Ndora kirwani step ya kota kana kakuma shop. Awusi we ordinary uri we mupai so. Ipindiwe wani musikana wandoda. Ipindiwe
Want some? Come get some.
Mangwa Kana ndi chango dzokurura Sezvo uchiregerera Dinosvika pakuneta undiri munhu wenyama Yashika nguva ndetsanangure chi Chinonzi
rufuto
Chatinoti
Basa kungoshora Hansi apana chano kuna Apana kwa chaenda we
DJ Gentleman straight out that one in your family Enough respect
Shaya mashoko kendi gite musika Batani kuseka Na baka takshoku wakusha misika Stai munu wese ane mari Aizo shandira muwendi ani Tese tese takapuma Aizo shandira muwendi ani Basa kungo shora Anzi apana chano kona Apana kwa chaenda woyo Ae Basa kungo shora Anzi apana chano kona Apana kwa chaenda woyo Ae
Asi shakuma
Kurarama upenyu uri munu wevanu
Shakuma
Kurarama upenyu munu wese achikuziva Tocha ita bacha taura Penyu wako wachitewe randa puma manje Tarira wawa kuyaura Maiti wana wani tichishanda Maiti seka wani tichishanda Basa kungo shora Anzi apana chano kona Apana kwa chaenda weo Ae Basa kungo shora Anzi apana chano kona
Apana kwa chaenda
Baby, got a close to me
Uwaka wanda basingade kuwona mudiwa Uineni, yeah, na na na
Baby,
warudor wako rwaka nyanya Azita waifandra kumzitanya Unondida kunyangwe shaka janya Ofungwa nero pajwa pajamanya Aiwa zangu jese jaita banya Omari wedu haambo tikanya Makombi edu atpa kopa kabana Nupenyi wangu mudi waone haya
Baby, gara pejo neni
Waka wanda wasinga ade kuona mudi wa wangu Webebu ineni Yeah, na na na
Baby, gara close to me
Waka wanda wasinga ade kuona mudi wa wangu
Friday ndaka chikora pa den I saw you from afar ndika gutsikana Ndikati ndiye wangu chete ane utsanana Ungati gare tise baby tichisasana Cause you are beautiful, adorable, impressible, wonderful, uncomparable Blessed from above When I'm with you girl I feel comfortable
Baby, gotta bet your name
Waka wanda wasinga adegu wana mdiwa wangu
Close to me
Waka wanda wa singada
Mbazo shema neni mawana Takuti nda wana mungu
Nyangwe ndiwe roti ukudokti lite sei Ano nyanyo kundida musiwe peite Disina maritino tukana
Stop it
Yo DJ Shinsumana say stop it
Akangwa kuti nini shoka na nukwane Nika mbunza tumo nidere anoti ehe Kondi chinjira kumeso otiko kundi bunza Sha uno ziwa na imejika uchime HK, HK, Phantom This girl crazy Ano zita ho usero kungema omadi musa She don't know what love is Patike pasina ke she says Sare kuchusa Jota itirana, zanyanya Baby
No sound of a night, my soul My soul And the real champion soul
Tichape tese rata kubatana Ashiri nani tisi yane Hedu shiri chakadai Usazo chema neni mangwana Takutinda wana mungu
Nyangu ndiwe roti ukudokti lite sei Ano nyanyo kundida musiwe payday Disina maritino tukana everyday Kana asingade maripandiri ariku day Akangwa kuti nine show anoti haufane nyaya yefoni Nikuda dresiri yerata kona papitio ya ekoni Rudor wakadaro ini andirugone Unongoda maripandiri asuno tandijione
Baby unange toget Handipure pauri nisina kudusa Long time uchi nita papet Kungo nyarara hangu wasi handina kupusa Jota itirana, zanyanya Baby Watapa kuna kichiru watisana Iwewe neni
Matavimbisa na gurora na kwa wakunye pira na paya Tengu wara ita
omu wa kumbisa Kambane mota, pane kukambane choka Monoji niwa wasingade Kwa tenga wo imba, chukwama chaka shimba Heba noda woku ita mapus Kwa chinja ka life again the way they dress Kwa ita rich and famous and they want and most Jino ita kwa tereba no watisi makos
Muna matu wangu, ndoda jichinje paketo Mwari wangu, ndoda jipiti malevo Una na 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 Musaba unne makamira bachkona Baningi navangu besinna namukoma Kutsinga stress jobuta wanu muna Musango chacha shininge shakaboma Uba wonei Jehova wangu wabatsirei Wangaita sei wakasadaro wanosuchkei
Muna matu wangu ndoda jichinje paketo Mwari wangu ndoda jipite malevo Una na 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 na
Monoti niwe wasingade Kufamba ne mota Pane kufamba ne toka Monoti niwe wasingade Kutenga mo imba
Cheji poras Tete kapijua Kushaya kana kuwa na zitori munguwa Kondo za ndiri Ndiri Chelo kata nina diri Nitori rasta Nitori Mawoko mamari do mandi Tori skin Janda do janda Janda veshua Bari babasa Tikoshi sanguwa Yeah Chiri jipo rasta Takapiwa Kushaya kana kuwa na zitori munguwa Rasta ini andijge Ini andijge Andijge jino jema Ini andijge, andijge chino fema Mwari pa wakati sika, wakati sa Tu garden of Eden Kwete mupuchari, rasta andijge chabuda mumochari Janda to janda, janda veshua Bari papa, kushita
kumba Bari kuti mari, wani pati nipo Astuna, tangwe wanga wasipo Kesha mari, asisise mari Saka terera, usango terera Nekutu gandhi wana ndi chifamba muchati Imboko, amashoko Paramanji nava taurira Chakwati nekutu jithi sandu ita nungu chima
Makondorero, kuba kunangwari Papasarangu, mashawuriro Ando ita emari Ndo tenda kudenga nati makondorero Kuba kunangwari Papasarangu, kana mashawuriro
Matambiro, mafambiro, magariro Anane, skiri ya chobeka Wakazi wuna,
jengirozi Izingizi, wawuzeni nungu Shando siku kunge zizi
Wande pinza bizi, nangandaro wane dizi Patindripa izi, ndaba uza kutikana
Pandanga ndichi tambura Chandanga ndaka tambura Nasi uno ndichi tambura Idenga randi no pukura Minana Kono mkani ziva nichi fama nichi gara nichi Taura uno ngoti minana Saulo abata gauro Ndogunduru kanati Makondorero Kupaku na mwari Yebasarangu Kana mashawuriro Anichaita Kana ndo imba mwari Wanipa simba makomborero 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 Watino chemera Makomborero Ninopugama Ninopugama Chingo kumbira makomborero
Kuribari baba banda imba Itali kutiva kandichera Bangoti chibaba Chibababababababa chida Mango macho potika na machi tapira Wasandiva pana washtama maklaksi Barbarala tibera Ima mani
My songs are not a papa moon, the tangire. If I put it to a rango, good is in the tire. Steady, your magus and Indinagizi, reke in on the sheets, a patuzi na mwari, in on the simbisa, pandocha kamari, mashoku akazika pamsoro pesha mwari, yon the simbisa mururo na itawari, migoso yo.
Nindo, na reke gopo male, rodne, rita gitare, momo yon di fare, boyo boyo, reke, reke. Diri zire zim danzo reke simbare mu zim danzo arivere parijino rave mureke sagareke reke diri zire zim danzo reke simbare mu zim danzo arivere parijino rave mureke jerera reke musambo usinga tarisezera vechiguru kana vechidiki vapera kubatwa panyama pamwe chete nemwe ha Saga kupira kare, kufama kare kare Reketi no iziva haipere shekare Inodiwa samare, arare mutare Gitar, drum, keyboard, bass, gitare Nindo, nare gego pop male Rodne, rita gitare Mumo yondi fare, boyo boyo Reke, reke Diri zire zim danzo reke Simbare mu zim danzo Arbe Parishu Rabe mureke
Mulona tige skuku Sirina ni banditi taka Ende putindi jiku chaka Peti angu lo putitisa Ukami siya moe wangu wa uratisa Oh Mulona tige kupi Sirina ni banditi taka Ende putindi jiku chaka Ndo garantisi punza Nchi tenga ne musoro Sigune sika tindi jingwa Shanda kunge mpaparo Baby wangu Azondi donge raji tororo This time Azondi pinza kamu foro Nindo garantisi punza Chiko chanika tatsa Nino tinda fatsa Unundi tinda yetsa
DJ Gentleman Unundi tinda punza Give me one DJ Unundi tinda punza
Baby angu roku disu Ugani siya moe wangu wa uru atisa Oh Unora shige kubi Shirina ni banditi taka Ende putindi jiku chaka Baby angu roku disisa Ugani siya moe wangu wa uru atisa Azimbandi faza, bebimo ya wangu waita kuparaza kusakaza Azimbandi faza, misozi pamatama ndo gara na kereza Ndo gara njizibunza, chiko chenka kutazira Ndo gara njizibunza, seko uchini makirira Panino tinda yeza, kutizi chaita Kunengo jiti ya panaka na chandaita Baby, anguro kudisisa Ugari siya moe wangu wa uru atisa
You are watching a master
Ulona shige kupi Shirina liwa ndi taka Ende kutindi jiku chaka Baby, anguro kudisisa
Ugari something Next 7 cities Shuma sit nothing Uzandi na shumi umangu Shino na tango ntebe baby Kandi kutu
Come with me, come with me Come with me my love, come with me darling Give me what you want to go daru Dondo kupangu sambo funduka
Said I want to take my hand The end and I want to fail Diri kutapi nirwa newe nanga kwele pamu Zere, re,
re, re Went good to something Save a city to my street nothing Sandy nice from your mango She know the taco tebe baby Kandi kuze Something next 7 cities to my sweet nothing. Johnny Nash, me, your man. She know that I'm gonna tell you, baby. Candy Kuta, girl, I'm from what's wrong when I pray that she's true. Dream a lovey dovey and the deep single last year. Trust go for the faithfulness. We want the chain girl, for the kindness. Something,
save a city to my sweet nothing. Something nice from your mouth. You know the type of baby, can't be good. Kundi ramba chisori, ndai kipa sose chawaita. Shino akundisia, ndai kipa sose. Zawaiti ndikupe, nasi wondi Napana mwe Anga tore njimbo yako Nandinga kutuke Okandi cheta kondo saruto yako
Seko mabebe Kune hiku Kundi rama
kuti ndai kupa zvose zvavaita zvino wondisiya my baby my baby kunei kundiramba chikuti ndai kupa zvose zvavaita zvino wakundisiya
ndai kupa love musikana chichimwe changada nezuro chaiye taiva tose unokurirwa nehanganwa unokanganwa kwawakapaiwe kuwaitwa sei kundipinyamira paundondiubona
kuwacheikundiramba chikodi ndaikupa zvose zvavaita
rara mumutsei netove naye yesterday zvataironga watindetesei wandirwadzisa wanditarirei asina kusuwa wakatoenda here shuwo ndakazonyachochema patakakufushira pasi nekuiza maruva akaenda akandisiya ndiri ndega akaenda.
In case you don't know, this is DJ Chainsaw Man about his time decision. And Push King say that.
Saka, tichazo wana na wehere. Chikaza sangana kudenga, tichazo sangana kuhopere. Zika daro ndinga pembere. Asi, ndichambo shingirira. Asi wanikura kunorira. Itai zvaibvira ndaikumbira mwari vambomira akaenda akandisiya ndiri ndega akaenda akandisiya ndichichema akaenda
akawanda zvadorota asati zvogona kuzvizadzisa nekuda kwekurasiswa nevatinoda nevamwe vatinotrusta apa napa ndaizoda kuparadzana nevana vangu ndivo vaive pakati pemwoyo wangu apa napa ndaizoda vana vangu vatitati kune rimwe bonga pati zvakaramba ndaida muve pasaidi pangu ndimi maive pakati pemwoyo wangu bati mama venyu vakazongochinja suddenly makasarudza kuva muvengi wangu ye ndaida muve pasaidi pangu ndimi maive pakati pemwoyo wangu bati mama venyu vakazongochinja suddenly vakasarudza kuva muvengi wangu ye chokwadi vana vangu vandizive kuti ndini here kana kuti ndiye akakonzeresa but I personally ndinofunga kuti ndiye ndaiti ndikatanga mota yangu gara papasenja city imi muri kumashure muchedya masweti mbati mama venyu vanotaura city ndakakundikana oh vana vangu ndaida muve pasaidi pangu ndimi maive pakati pemwoyo wangu mbati mama venyu vakazongochinja suddenly vakasarudza kuva muvengi wangu ye ndaida muve pasaidi pangu ndimi maive pakati pemwoyo wangu mbati mama venyu vakazongochinja suddenly vakasarudza kuva muvengi wangu ye zvirongwa zvangu zvese mudondovanangu owai owai so ndaishuwira muite zvese mudondovanangu owai God why, but ya know me love me family more than anything in the world. My perception is not reality. They can say what they wanna say. Me love you. I love me beside Bangu. Jimmy my me pakati pe moyo wangu. But the mama meli wakazo mojenye zemili. Wakazaru tangu wamu begi wangu.
Amura, baby, sabu noda, sabuchka. Kutanga inini ya wasingu iwe uri lonely
nana asinile we forever udoro wangu umpeza ini never forever baby sabu no da sabuchka baby ndino kunza ndino kunza
bajini nyarada kana ndikaje funga ini zoni wa mai makaita rudo rudo Makandi parudo, rudo, rudo, rudo. Amuna kumbobira mandi pandukira. Ila jeni makango shingirira. Makumborero hopo mwari vanodira. Kanaza mundo pata mundo kudirira. Upenyu iwendo. Amai patiri makati mira hondo. Tinu zaka uma kuita kunge dombo. Asi hapana pata kachema urombo. Vino ni wazase. Takakutadzire makati yachironda amai vakachema kuzika vaonda in life jail
amai makaita rudo 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 amai makandi parudo
DJ you want some come get some
Voice this.
Simple.
kuneva nemari Wandisinga sive ucha sopindu wanani Chiriku chema sema kecho yuti Demati wanirangu wama sochi bai asani Rekuti choi chasei kotite mari Choi chasei kotite mari Dirinde kacharachi mwe inda antiswani Rumeru mari kombe churu inzwa ikani Mandira pizza tira ndoche tani kangani Tekanda yeta sharaba shinga batani Choi chasei kotite mari Choi chasei kotite mari Jinombo yeta kumbo sungani Zasipu makumo jinu wa shupatani Kusiri kuda kweshi amba budiri rozo Biringi takuda imini kambani Nzimbo hopu tanda pamba niki jingiri Zasichi ramba meno kuchitangani Asita hiro andi haze niki si Yangu wame mikana haifanani Nira kisi indi wata manga pamba na Tujisi ye matimbe kuronda zingu chinga shikawo Kune uchine mukaka mafuru ano Naka kwa morana mira masuano Nekutibu chako ndepu jino timurana Marume shonzi mazano mara iranwa Kureva kuchipande kenda kundikana Makenta katakwa neta suka kaka Pashonjapa Mudi wa hutu na chiangwa Dacheme ramazano kumapangwa Mamuta isi ndechinangwa Toita say, tokaida say Mbinga tema shuwa ndimi ndipindure Toita say go, tokaida say Langota na post madamuro nji uke Toita say go, tite mari Toita say go, tite mari Dininde kakarachi mwe inda angiswani
Toita say go, tite mari You want some? Come get some.
Tizivani kutizi sanete, baby Of course, you know kutrasta Asima itiro wako wani papasa Chiko kukunuka kunuka Feji noti, pane cha wakali Chiko kukunuka kunuka Asikiri boyere cha waka waki Uriku wanzo spend the time Nefoni Uriku dana nani foni yere Attention kufoni Uriku dana nani foni yere
Foni yako ine Password, kashinji ino gara hirpa silent Say, ukatamara waibata Jese jandorewa hazipeja kakumata Baby, moyo wangu wanorwa atakani Kuwa yangu newe ya uchisena Kukuda andipo tazawani Nipe mukana ndiku perudo Chiko
Chukao, ukasha utamu ningina wako kutizi mboko Ziva kutinewe wazwisha utawo Ukarwa twenek simuka kwe hama yako Ziva kutinewe pasi wazikandawo
Asi, bariku sana muningina nemkuma
Chaka tangarini uye chaka tanga nanize kuti marasta no kuza pifi Iwa unu wanazi na chika watatore tera Wekurisa na makecho yuti Zichiri nyayate umambo erepa mango maka na kurwati wakuti ninga faisa janzi Neva munoti ndiwo enyu matara pa mango mandino funza nasi ni baka mpopa kupi Jivo ereva no kata umambo pa mango maka na kuti iri Reva basare mafanzi makecho yuti ariku chemera mango ma eku jamba nsama Kiri kutwerera kuimba bifi
Varikuru sana mukoma ne mukoma pamangoma Varikuru sana muningina ne mukoma
Ukatuka mukoma wako kutizibenzi ziva kutinewe wazichukao Ukashauta muningina wako kutizimboko ziva kutinewe wazisha ujao Ukarwa kwele kusimuka kwe ama yako ziva kutinewe pazi wazikandao
Hatino kama vanoti tarisa Vanoti tumamirio Patinorara vanoti tarisa Ndova kutenda kuna mokai Patinofamba vanoti tarisa
kutenda Pandicha famba peneka Nyangwe njira zangu chenesa Saka zaka taro rumbizwa
Andisive pandicha swera shandicha itandiri chiku Mnondi chengeta paka tipetita Ishe pamu chezo dana machene Venyu nevi wando la kudanwa rangu sita Shani nazo sheze ishe ndimi makandipa ndo zitenda Zizinji nga shidoma nema sita Asishi kuru cha makandipa ishe upenyu Mugandi siya nega ndo rasika Atino rara vano titarisa Lomba kutenda kuna mostai Atino famba vano titarisa Vano titunga miriro Atino rara vano titarisa Lomba kutenda kuna mostai Atino famba vano titarisa Vano titunga miriro
Nekuti niri ndega ndizikoni Saka ndoda ochieza kuti ndione Nekuti nzira ya ndichafamba Ine mizwa ne makata iyo aisi nyore nyore
Zito shangu ne mabasa Hasi save zino shore sa
Ai wandarama
Nyangwe vandi tinda kasara Asi kwa muri nda katendeka Izo zondoda Patino rara vano titarisa Lopa kutenda kuna mostai Patino famba vano titarisa Vano titunga miriro Patino rara vano titarisa Lopa kutenda kuna mostai
Asikana kwandiri zichinge zvapaya Osiva kuti kwauri kwauya kufara Ndingori newe mukuwana nemukusaya Quit, andide kukusaya Toda kuti udye changu chesi yatozuwana rugare tiri chesi zvichinge zvapaya Baby, changu nechako, chako nechangu Igaro siva uri ruva mupenyu wangu Changu nechako, chako nechangu Kukuda ndicharega ndafa Baby, changu nechako, chako nechangu Igaro ziva uri ruva mupenyu wangu Changu nechako, chako nechangu Saka paura nipenda fa Pauno chema ndo chema wo
Mamuka zvee Mukai murere Moya mkanya oi Ananzo umapira miti Oi yerere HKT Shiltan Tainash I wrote me Yo 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 Danger Danger Mamuta zvere Mukai murere Moya mkanya oi Ananzo umapira miti Oi yerere Mamuta zvere Mukai murere Moya mkanya oi Netanzo rinenge jiri
Pachino tuka jimoto Moda mleta mogo Munoro wene gos Paya gare kure gogo DJ Chainsaw Man Danitze ngoma
Ziwa mukanya mangoma vakapasa Dino jambra mangoma Kuna kapinda joma mangoma Dino gona papoka dino zona Amuna jama ona Mofu
This is your favorite DJ
Mamuta jere Mukai murere Moya mkanya oi Ananzo umapira miti Oi yere Mamuta jere Mukai murere Moya mkanya oi Nejanzori nenge jiri Pili boli wa yenda
This teacher is official
Mamuta jiri Mukai murere Moria mkanya oi Ananzo umapira miti Oi yere Mamuta jiri Mukai murere Moria mkanya oi Nekandori nengeji Kore rino jine hasha Semunu ane miri piro ona kune saza ne mukaka Dachenga super glue kuna mawa no sasa Ziwa mukanya mangoma vaka pasa Jino jambra mangoma Kuna tapina joma mangoma ndino gona Papoka ndino zona
hamuna chamaona mofu
oyerere iye
mamuta jire mukai murere oya mkanya oye ananzou mapiramidi oyerere iye mamuta jire mukai murere oya mkanya oye ne tanzo rinenge chiti piri gori waye
Mosika banana, oko yo mfana, oko yo Ayu wansati jakwana, pasa ele kila Amgandi kunde, mudara msekiwa Pachisembe sandande, kilidula nchume mafia kuingi rande Kurelino chakachaya, tinechi banzi
Oyelele, iye, mamuta jire Mukai murele, oya mkanya oye Ananzo umapira miki Oyelele Mamuta jire Mukai mure Koya mkanya oi Ne tanzori nenge jiti Mamuta jire Mukai murele Oya mkanya oi Ananzo umapira miki Oyelele Iye Mamuta jire
Live without your love Me can't live without your love Oh Lord So many times we fight Although we know it's not right And I've hurt you so much before And if you tell me you want some space Then I say I understand I'm just lying to myself, you know
I don't have a life without you
Oh girl, I got some few words I want to tell you I don't wanna live without you I don't wanna live without you I'm completely lost in the feeling of needing you with me, baby.
Judgment time when I climb over ladder and make me right. Only me father, so person of the mind, can say things harder. I judge a me a chance, come blaze me a mother. Life over here, so come a place over shatter. I want a name, proper style come starter. So make me flow, skin of me a chance hard. Protect me, child, one life I live with. Life over here, so summer time, sin and sin. I cry me a cry, but a summer push it. But a system, child, blood make me feel. Protect me, child. Life over here, it's summer time, see nothing. I cry me a cry, but the summer push it. But the system job, Lord, make me think.
Kura nichibatashi
tam sama kiri. Chime jese pandiri jasnatiri. Chibata shiri, ichi tam sama kiri. Chime jese pandiri jasnatiri. Nakura, nakura. Iko shino nakura. Ndavunzwa nevakuru ndaiyamwa minwe ndakakura ndichigadzira makeji mabuku evamwe kuchikoro ndaipachura makeji kugwada mamumadhaka kuti gwada kare kangu ndaiita zvandada chisheruma humbe nodo pada ndapenga ndairangwa namama kwete maragada ndakakura ndichibata shiri ndichitamba makiri chimwe chese kwandiri ndasina kiri ndichibata shiri ndichitamba makiri chimwe chese kwandiri ndasina kiri.
Jambo zama ziri kurema vakuru vanoti mari ine chitema azichikaisha zvinhu zvinorema vamwe vanoti sango rinopa waneta kudaira chindipa pari zvino ndaneta muviri wangu wanzwa nekuzara dikitana ndatambura niko kudai zvaita inyararangu inondetuma pfungwa dzangu dzasvika pakoguma ndinojeiku dzasvika kumba handina simba ndikwanise kuzamamasango matema ndambozama asiziri kurema vakuru vanoti mari ine chitema asi chikaishaya zvinhu zvinorema nekuti masango matema ndambozama asiziri kurema vakuru vanoti mari ine chitema asi chikaishaya zvinhu zvinorema ndambozama kuedza zvandinokwanisa azimbochinja ndozvinondishamisa nyangwe ndikachema hapana anozvitarisa werenga turai mutoro mutoro weupenyu wa Jehovha ndipei njere dzekuronga upenyu wa nekuti masango matema ndambozama asi zviri kurema vakuru vanoti mari ine chitema asi chikaishaya zvinhu zvinorema
Dabuda koko koko Nini ndoita sembaba Nina baby wangu Anaita ndi feel very good Dabuda koko koko Nini ndoita sembaba Nina baby wangu Anaita ndi feel very good
Ndoro akero akasimba setwine Ndosaka ndisingare naye kai Ndo rake nondi pepta semepo yepa fentas Raka simba futi sechen
Na baby wangu tino danana Tino ngonana Tino garati chingo chodana Nde futi pesi pato kona na chotanga kundi zizana Nene 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 negative
Double dash koko koko Nini ndo ita semba kamu Nina baby wangu Anaita ndi feel very good Double dash koko koko
Kuchina mwe Kunze kwako yewe Kunyangwe ndiri pabasa Ndika kufunga ndino tendele kamusoro wange Wana pita kasefiri Dunya sosha ya zwe kwita Ndika ona mufana nita waka baby Aonde sina basa baby wangu ana uema Aona seka cheche Wali misela kena
Tabuna chiko koko Tabuna chiko koko
Baby, pachisina Wandinga cheme Kanga angadinzi Andinga zigone pandino kushaya Mupungwa zangu ndiwe wega wakazara Baby, do it to say ndiga zika ne Dino kuchikira urikure baby Andidi kuti uto wene vawe Rude wandi naroba uri baby Rwandi bengesa
Mudi waha Pachi sina Wandi inga cheme Kana angandi nzisi Angandi nzisi se
Baby Pachi sina Wandi inga cheme Kana angandi nzisi Angandi nzisi se
Chingwandi uja unadzoka
kuneseka baby Diripo ndaga kumirira baby Mumwe wangu, uchimwe changu Uchingo uya undizatise Diri ndega jinorema Ndisi sina wegu yemera Douza ni jinoneta Handizi gone baby Pachi sina Wandinga chemere Kana angani zvisi
DJ Gentleman
Jesse, Jesse, Tino da Chie
Yo Zimbabwe, listen to DJ Chenzo Man, straight out at Chipinge. You bad?